Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 28 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzatadza kuita basa nhasi nenyaya yekushaya mari yemafuta ekufambisa dzimotokari kuenda kuHarare.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation yema rights evana, to fight against any violence against vana.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti munyika munofanira kuita mushandira pamwe kurwisa dambudziko rekumbunyikidzwa nekubatwa chibharo kwevana. Mounyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana, amai Nyaradzai Gumbonzvanda vanotiwo
chekutanga ngatitarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance yeka ndo yatinotoda, kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana.
Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzedare reparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly kubva kumapato ose ari matatu ari mudare reparamende nhasi dzatadza kupinda mumusangano wekuzeya budget ra2022 muHarare dzichiti dzanga dzisina kupihwa mafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi hazvina kufadza mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda, avo vanoti budget rakakosha zvikuru uye nhengo dzose dzaifanira kupinda mumusangano uyu. Kuti tinzwe zvizere, Godwin Mangudya weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pavasvika pamusangano wanhasi, vamudenda havana kufara kuona kuti pange paine nhengo shoma kubva kumatare eSenate neNational Assembly, asi vaudzwa kuti nhengo dzakawanda dzatadza kuuya sezvo dzisina kupihwa mafuta edzimotokari ekuuya kumusangano wanhasi. Vanokokera nhengo dzeCitizens Coalition for Change mudare reNational Assembly, vaProsper Museami, vaudza Studio 7 kuti vazhinji vatadza kuuya ndevaya vanomirira nzvimbo dziri kunze kweHarare.
Saka nhasi semuvhuro kudai, vamwe vari kumanikidzira kuti vadzoke kuHarare vasina kunge vapiwa zvikwanisiro zvokufamba kwavo. Saka nekuda kwaizvozvo idambudziko mukufamba kwemamembers, nekuti samunoziva upenyu hausi nyore kuti unokwanisa kubva kumba kwako kumamisha kumarural constituents kuuya kuHarare nekudzoka pasina chauri kubatsirika takatarisana nenyaya yemafuta. Ndo dambudziko riripo, ndosaka vasina kuya vaka.
Mukuru webato rinopikisa reMovement for Democratic Change Senator Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti izvi hazvifaniri kuitika uye vachataura negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti paramende ipiwe mari yayo yese paine nguva.
Chikonzero chikuru ndechekuti havana kupiwa petro kana kuti madizo ekufambisa kubva kumaconstituents avo kuuya kuno kuHarare. Chinova chinhu chihombe chinotikanganisa.
Mumiriri weNorton avo vakazvimirira vaThemba Muliswa vati kutadza kuuya kumusangano kwenhengo dzeparamende dzakawanda kunoratidza dambudziko ragara uchisangana nenhengo dzeparamende.
Kuona mota dzedu zvakare hadzienderane nebasa redu, saka kusvikira nyika yanzwisisa kuti nhengo dzeparamende dzofanga dzakapiwa zvakakwana kuti riite basa. Muchirungu zvinonzi tools of trade. Ungagoita sei, ungagorima sei, une tractor asi haina fuel, haina gejo, hauna mbeu and so forth. So it has to be total package. Saka murie Zimbabwe kwa kuzakuti tinge tichita basa redi tofanga chipiwa zakakwana kusukukara asukuti basa redi rifamilika tisina zakakana tinopinda ma office ya ema ministers tichikumbira mari ema coupon tichikumbira mari kutifambi unozoita basa racho sezo
vanu kukira ningu zebato rezanu PF vapupura ito gare pin vati ibasa reva shandi ve paramende kuona kuti ningu ze paramende zapiwa shukwani siro kuti zikwani se kuita basa razo
ini ndinoona kuru kukonewa kwe Parliament Administration. Kuti kana Parliament Administration ichiziwawo kuti kune program yakakosha kudai. Inofana kunge yakaita yatingati ma logistical arrangements. Anoita kuti ma members of Parliament vakwanise kuva mobile. If you will, yavaisanga vapuwa last week. Ise wiki yavakanga vauya kuParliament. Isati yauya.
Vamudenda vazokumbira regerero vakati zvaitika nhasi hazvifaniri kuitika. Uye nhengo dzese dzeparamende dzingadai dzapinda musangano uyu sezvo budget chiri chinhu chakakosha kunyika.
Allow me to apologize on behalf of Parliament that you didn't have your coupons. And I'm now advised that Petro Trade actually had run out of stock.
Regandi kumbire regerero ndakamirira paramende kuti hamuna kuwana makupon enyu. Ndiri kuudzwa kuti Petro Trade yanga isina mafuta asi mune ramangwana tinofanira kugara takaronga kuti zvakadai zvisaitike zvekare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vachitaura pamusangano uyu vati kunyange hazvo hurumende ichitarisira kuti upfumi uchakura nezvikamu zvitatu nechidumbu kubva muzana kana kuti 3.8%. Izvi hazvienderani nezviga zvayakatara muNational Development Strategy 1 wekuti upfumi hunofanira kukwira nezvikamu zvishanu kubva muzana pagore. Pamusangano wanhasi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzange dziri kutsanangura budget kunhengo dzeparamende dzisati dzatanga kurizeya svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhurume kana kuti munhukadzi. Pane kurudziro yekuti mitemo inodzivirira mwanasikana kuti asambunyikidzwe isimbaradzwe. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanotenderana nemaonero aya.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation yema rights evana, to fight against any violence against vana. Mitemo iri kuchinja tichiita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo kunyanya vanenge vave palevel yeadulthood vanofanira kupiwa, tinofanira kupiwa mitongo yakasimba zvikuru. Tiri kutarisa Our Children's Act, tiri kutarisa the Child Justice Act. All those acts dziri kuita kuti mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi ive mitongo inoita kuti vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maproblems iyayo kuvana vedu.
Saka muri kuti muchachinja here mitemo, nekuti vamwe vari kuti zvirango zviri kupiwa zvacho zvinenge zvisina kunyatsokodzera, vachiti pakaiswa zvekuti kana kuti makore makumi maviri kutangira ipapo kune vanenge vabata chibharo pada zvingabatsira.
Vazulu muchaona kuti mitongo yatokura chaizvo. Vazhinji vanobatwa nemhosva idzodzo dzekubata vana chibharo vanotongerwa mitongo mirefu chaizvo chaizvo. Asi izvozvi takatarisana nekuchinja Child Justice Act, tichiita kuti vese vanobatwa nemhosva idzodzo vange vachizotongerwa pakaoma, kuitira kuti tiite discourage vanhu kuita mabasa iyayo akaipa kudaro.
Ko muri kushandawo sei nemachechi nemadzishe kugadzirisa dambudziko irori?
Tati isu tiri kuti isu all the stakeholders they do ndambotaura nezvema traditional chiefs leaders including my chiefs, my headmen, my sabuk, kuti vauye vave part of the advocacy inoita fight against this scourge. Nekuti muma communities mavari vakange vataura vanonzwika.
Avo vanga vari gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvedambudziko iri, tabata munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera, amai nyaradzai gumbonzvanda, avanoti vanasikana kunyanya vari kubatwa chibharo nekumbunyikidzwa, kunyange hazvo dzimwe nyaya dzisiri kumangarwa kumapurisa.
Chekutanga ngatitarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance yeka ndo yatinotoda. Kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana sezvimwe zvakadaro. Kuti chekutanga kana nyaya yaripotwa mapurisa ndavasunge munhu, nyaya yoferefetwa nekukasika. Tinoramba tichitaura nevanhu vekuvhu nevekumapurisa kuti nyaya munhu ngaakasike kusungwa, nyaya yokasika kuferefetwa yendeswa kumakoti nekukasika. Kumakoti yobva yakasika kutongwa munhu ochirango chakaenzerana. Sezi chirango chiriko mazuva ano hachisi chirango, totoda strict penalty. Patoita mandatory sentence sekune dzimwe nyika unotonzi ma20 years kuuraya upenyu hwemunhu ka kwatakatasana nakoko.
Vamwe vanoti mai gumbonzvanda kunyange zvisinganyatsotambirika hazvo, sei pasingaitwe zvinoitwa kunyika dzakaita sekunana America dzekuti dzimwe nguva mwana mudiki akadaro akabatira pamuviri panobviswa kana kuti termination iyaiya pachinzi zvinogona kuti zvipinze muupenyu hwake munjodzi. Sei zvinhu zvakadai zvisingaitwe muZimbabwe uye zvingakwanisika here pachinetsawo nyaya yekuti vakawanda vanofunga kuti pachikristu zvinhu zvisingafaniri kuitwa?
Mutemo wenyika unotendedza kuti munhu kana achinge abhinywa, tine mutemo unotendedza termination of pregnancy wekuti vana ivava vatakatarisana navo makore masere kana mapfumbamwe vangadai vakawana kubatsirikana nemutemo iwoyo. Mutemo tinawo hauna kukwanisa zvavo sekune dzimwe nyika.
Kana paine vanasikana vakateerera nguva dzinoidzi, munoda kuvapa kurudziro yekuti vaite sei kana paine vanhu vari kuvambunyikidza vachiita navo zvepabonde kana kuvabata-bata zvisina kukodzera?
Vasikana taurai ndochekutanga, musanyarara. Kana pane vasikana vakateerera, kana ivo vabereki ukanzwa mwana wako ati pane chakati chiri kuitika, trusta zvataurwa nemana.
Uyo angari munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera, achitungamirawo sangano reRosaria Memorial Trust, amai nyaradzai gumbonzvanda vachitaura vari parunare kwamurewa. Vatungamiri vemapato anopikisa anoti reCitizens Coalition pamwe neriri kutonga reZANU-PF akaita musangano svondo rapera pamwe nemapurisa kuedza kupedza nyaya dzemhirizhonga dziri kuitika kumasvingo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumusangano uyu veCCC vaitungamirwa navaCCC Zvidzai avo vari kutungamirira bazi rebato ravo mune zvesarudzo. Ukuwo ZANU-PF yainge ichitungamirirwa nemurongi webato ravo Magutu kana kuti Political Kamiza vasota ruoni. Chief Superintendent Taurai Mambure ndivo vaitungamirira mapurisa. Vazvidzai vati musangano uyu wakaitwa mushure mekunge bato ravo rasvitsa chichemo kuvakuru vemapurisa kuti vatsigiri vavo vave nemasvondo maviri vachirohwa nekupambwa nebato reZANU-PF.
Ta meeting yedu navo tichi vachipa madimanzi edu kuti look one vanese vanoshunguruza vanhu vatinoziva munhu ngavasungwe. Chechipiri ngatiforme political liaison committee inomita regularly to assess my issues via violence magutu muno kuti izvo zvinhuzvo zviitike. Chechitatu public relations department yavo tofanira kufamba nayo titenderera isu nevezanu titaurira vanhu toda runyararo mumusha.
Vazvidzai vati donzo remusangano uyu ranga riri rekuti vakurudzire vatsigire vemapato ose kuti vasaita mhirizhonga uye mapurisa asunge anopara mhosva pasina kuti vabuda mumba maani. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wezanu pf pamusangano uyu vatarione sezvo nhare yavo yanga isiri kupinda. Asi sachigaro wezanu pf Masvingo Varudzo neMavhenyengo vanoti musangano wakaitwa uyu wakakosha nekuti unobatanidza vemapato ematongerwo enyika kuti vakurudzire runyararo kana vanhu voita sarudzo.
Tichiita march towards the 2023 harmonized elections tinotarisira peace vanhu vachiita zvinhu zvavo munyararo. Izvo zvinovaso zvakanaka nokuti nyika yaine runyararo.
Mukuru wemapurisa Chief Superintendent Mambure vatenda kuti vakaita musangano uyu nemapato maviri aya vachiti vakavaudza zvavanotarisira kuti kuve nerunyararo munzvimbo iyi.
Ndokuzi tamboita musangano tikavaudza toda nezvavari kuitawo zvakashata nezvavatizvokwati. Saka ivo ndo vangatotaura kuti vagutsikana navo here musangano wati vataita.
Bato reTPC rinoti mhirizhonga kuvatsigiri vayo munyika iri kuwandisa apo vari kuita vezanupf vasiri kusungwa munzvimbo dzakaita sekugoko Isiza nekwaGutu. Mutevedzeri wanoona nezvekufambiswa kwesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati bato ravo riri kunyunyuta nekurohwa nekushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo. Amai Shiriedenga vati vari kukwidza nyaya iyi kukomisheni yekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe neSADC neAfrican Union kuti vataure nebato riri kutonga rerega mhirizhonga.
Kontina tichionesana nemacommission zanenga National Peace and Reconciliation, Human Rights Review Commission and also even masadat nemamwe maregional bodies kuvaonesa kuti aiwa vanopevi yatanga rwanga hwavo revioleni inofanirwa kugadzirwa.
Bato iri rinoti mhirizhonga yava nenguva yakawanda kubva pakaitwa sarudzo dzemabi election kugokwe Insiza wedza pamwe nebudunhu reMasvingo. Asi vanoona nezvekufambisa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi varamba mhosva iyi vachiti bato reTPC ndiro riri kutanga mhirizhonga rozonakurira bato ravo nyoka mhenyu.
Tinozviziva kuti vemapato anopikisa kunyanyanyanya veruvara rwamabhanana akaora rwavachamisa ndovoga vanozikanwa nembiri yekukonzeresa mhirizhonga kuti vazouya kumapepanhau vachitsvaka kuchema misodzi yenhema yegarwe vachiti ndivo vakonzeresi reviolence.
VCCC vanoti vari kumhangara nyaya idzi kumapurisa asi vatsigiri vezanupf havasi kusungwa. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati nyaya idzi hasati dzasvika kwavari.
Munotaure nyaya dzamuri kutaura idzi ndati handina kudzinzwa nyaya dzamuri kutaura idzi.
Svondo rapera mutsigiri weTPC vaJevas Makumbe vanoti vakarohwa zvakaipisisa apo vaiona mutambo wenhabvu weWorld Cup pazvitora zvekwamunhende kwaGutu. Vamwe vemhuri yake vekwaMakumbe vashanu vakarohwa zvakaipisisa uye vari kurapwa vari kuHarare mushure mekurambidzwa kurapwa kwaGutu nevatsigiri veZANPF. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende yeSomalia nevanopfurikidza mwero vakaipandukira vechikwata cheAlshabab pane imwe hotera inonzi Villa Reis muMogadishu muSomalia uye vanhu vana vanonzi vafa. Mumwe mukuru wemauto Mohammed Dahia anoti vanopfurikidza mwero vasara vari mukamuri imwe chete yehotera iyi. Nepfenyuro yeReuters inoti nhengo dzeparamende dzatadza kusangana nhasi nekuda kwekusagadzikana uko. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, muzinda wemauto muAmerica wePentagon unoti uri kuziya urongwa hwekuti kambani yeBoeing ipe Ukraine zvombo zvehondo zvinokwanisa kurwisa mauto eRussia kunyangwe ari kure. izvi zvinotevera kukundikana kweAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira kupa Ukraine zvombo zvinoikwanira. Zvombo zvemuchadenga zveBoeing izvi zvinonzi Ground Launched Small Diameter Bomb kana kuti GLSDB uye zvinonzi zvinogona kuendeswa kuUkraine kutanga gore rinouya. Vabaki panzaronda avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa 78 vanogara kuHatfield muHarare vanoti vararama kwemakore gumi nemasere kubva pavakaitwa operation yekubvisa gomarara repasikarudzi uye varikurudzira varume vane makore makumi mana zvichikwira kuti vapote vachiongororwa denda iri. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Vapadzaronda vanoti zvimwe zvezviratidzo zvedenda iri kurasa mvura usiku zvakanyanyisa, uye vanoti zvakakosha kuti dzidziso yedenda iri iitwe muzvikoro nokuti chirwere ichi kana chabata munhu chinonyenga uye nokupararira zvine ukasha munguva pfupi.
Chirwere kana chichiuya kashoma kuona kuti ndicho chauya kwauri. Chirwere ichi hachidi kuregererwa nekuti kana chazenge chati kombei chine huturu hwakaipa, saka kazhinji chinokangasa upenyu hwemunhu. Chirwere chikazhinji chaunokwanisa kuona kuti chinenge chauya imwe nguva ndechekuti izvo pausiku paye uchinorasa mvura unobuda kakati wandei kanopfuura mukana wemazuva ese zvaunenge uchiita.
Vapadzaronda vanoti vakaita rombo rakanaka rokurapwa denda iri kuzvipatara zvisiri zvehurumende zvisingatore nguva yakawanda kuona varwere.
Zvatinotarisira kuti chirwere ichi ngachionekwe nokukasikawo chirapwe nokukasikawo mahosipitari. Kuregerera kwatanga tichiitwa mahosipitari nokupiwa nguva yakati wandei zviri kutikonzera to yakaipa sitere kuna vanhu vechirume. Tinenge tichikurumidza kuti hurumende ipanyatsoongorora. Tinoziva izvino tine mapolitician mahombe vakapa nechirwere ichochi, ana ngomo, ana muzirindavesa vatinoziva chirwere ichochi chimwe chete ichochi. Saka kazhinji iko zvine izvi zvakakwane methodi dzakati nakei zvadzo dzekurapa.
Valavmo Makumbirofa vanoshanda neCancer Association of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti mwedzi wambudzi ndiwo wakatarwa kuitwa dzidziso nechenjedzo maringe nezvedenda regomarara repasikarudzi revarume. Vaendera mberi vachiti tsvakurudzo yakaitwa nesangano reNational Cancer Registry of Zimbabwe yakabuditsa pachena kuti denda regomarara resikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pematenda emagomarara anobata varume vose, uye vatsinhirawo kuti urwere uhu hunorapika kana hukakurumidzirwa.
Tsvakurudzo idzi dzinoratidza kuti zvikamu makumi masere 80% yevarwere vanozouya kuchipatara kenza yapararira, zvobva zvaita kuti idhurewo kurapa uye kurapwa kwayo kuve kwakati rebei. Saka isu tinokurudzira kuti varume vaende vandoongororwa kenza yeprostate vasiri kurwara. Kureva kuti pagore rega rega murume ane makore makumi mana namashanu zvichikwira anofanira kuongororwa gomarara iri reprostate kenza. Izvozvo zvinobatsira kuti kana richinge riripo rikasire kurapwa.
Vaendera mberi vachidoma zvimwe zvokudya zvinokonzera kuti gomarara iri rinyenge.
Kazhinji tinokurudzira kuti mune zvekudya zvavanhu havafaniri kuwanza mafuta enyama atinowanza kupa zita rechirungu rinonzi animal fat. Akaonekwawo kuti animal fat iyi inowanikwa munyama inopiwa inowanzokudaidzwa nechirungu ichinzi red meat, kureva inobva kumhuka dzatinoziva dziya dziya dzinosanganisira dzingava ng'ombe, dzingava mbudzi kana chii. Nyama iyoyo yakaonekwa kuti inenge ine animal fat yakawanda, saka inokonzerawo kuti mukana wokuita kenza ukwirire.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvakurudzo yegore ra2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pemamwe magomarara ose anobata varume.
Kenza yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa28%, ichiteedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa8%. Panumber 3 pane inonzi Kaposi sarcoma yanga iri pa 7%, ichitedzerwa pa number 4 paine cancer yepahuro kana kuti cancer yeesophagus iri pa 6%. Pa number 5 pane cancer yeliver kana kuti cancer yechiropa inoya yanga iri pa 5%.
Rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara ose zvavo inyaya yemishina inopisa denda iri kuzvipatara zvehurumende, iyo yave negore isingashandi, zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbozeya zviri kuitika kumitambo yeWorld Cup iri kutambirwa kuQatar. Pari zvino mutambo uripo, Brazil ine 0, Switzerland ine 0. Kwapera maminetsi makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 69 minutes. Asi vatsigiri venhabvu vazhinji muZimbabwe vanoti vari kufara nekutamba kwaita chikwata cheGhana kumakwikwi eFIFA World Cup aya. Ghana yakunda South Korea 3-2. Chimwe chikwata chekuAfrica cheCameroon chaita mangange neSerbia 3-3, izvo zvafadzawo vakawanda sezvo chambenge charohwa 3-1. Mumwe muongorori wenhabvu dzemitambo muzi wetu Hadebe anoti matambiro ari kuita zvikwata zvemuAfrica anofadza zvikuru uye kudadisa, asi zvinofanira kusunga dzisimbe kuti zvienderere mberi kumagroup stages. Ngatinzwe hurukuro yaaita naMavelas Mkanganya uye weStudio 7.
Zvakakosha zvikuru pakupedzisira pavangava kurakidza kuneta, vangava kurakidza kuti defense yavo haina kunyatsorongeka, asi zvinokudzwa ndezvekuti vazokwanisa kuti vange vachiwina. Izvi zvaakureva kuti vawana 3 points uyezve vave panumber 2 paloko. Toona kuti timu iri pamusoro iPortugal iyo ichazotamba neUruguay. Zvakakosha kuti ange ichikwanisa kuwina kana apa. Takutarisira kuti pamwe Portugal neUruguay zvinge zvichiita mangange zvodhirowa. Zvinenge zvakureva kuti Portugal ine 4 points uyezve Uruguay inenge yave ku 2 points. Saka machances ipapo anenge ave 9 kuti kana inge ichienderera mberi. Inenge yakutofanira kuti inge ichidhirowa neUruguay ndokuti inenge ichienderera mberi. Toziva kuti pa2010 paWorld Cup yakatambirwa muSouth Africa, tinoziva kuti Suarez akaita sei kuti Ghana inge ichitadza kuti ienderere mberi kumakwikwi eWorld Cup a2010. Saka igood chance yokuti Ghana inge ichizosera zvakaitika kuSouth Africa 2010. Takatarisira sevanhu vekuAfrica kuti Portugal neUruguay zvinge zvichidhirowa ndokuti Ghana ive nechance yokuenderera mberi, asi result yanhasi yanga yakakosha zvikuru pavafana veGhana.
Tombotarisawo mutambo weCameroon wayatamba nhasi, munoona zvichizofambawo sei ipapa?
Tirikufara zvikuru nekuti tiriona kuti Cameroon yakwanisa kuti inge ichiqualiza kuti ikwanise kuti mutambo upere uri 3-3. Iye zvino tikatarisa toona kuti pa2 days apa vafana veAfrica vakwanisa kuti vange vachigoisa 8 goals, tichitarisa nezoro kuti Morocco yakwanisa kugoisa 2, nhasi Ghana 3 neCameroon 3. Saka pakugoisa pa2 kuita zviri nani, netro yavo iyoyo vave ne1 point. Asi grupu racho rakati remei cause tirikuona kuti kune Brazil, Switzerland, Cameroon naiyo Serbia. Iyezve Brazil inotarisira kuti inge ichimamechis avo akati wandei pamutambo iyoyo, asi Cameroon ine mutambo wakati remei cause ichazotamba nechikwata cheBrazil. Ipapo kunenge kwakati omei. Ne1 point iyoyo vakatarisira kuti vange vachikunda chikwata cheBrazil, asi zvakuzodhipenda nekuti iyo Brazil neSwitzerland zvanhasi zvichatamba sei. Brazil ikakunda, machances eCameroon anenge aripo kuti vange vachikwanisa kupedzisira vave kuenderera mberi. Asi mutambo waifanira kuti vange vachiwina nhasi, asi vazokwanisa kuti vange vachiwana point iyoyo inogona kuti inge yakakosha. Asi kana tichitarisa nevafana vekuGhana vekuCameroon zvakatiomei mbichana kuti wange wachiende rambere asi tunofara nepoint yavakakwanisa kuti wange wachiwana nasi.
Muzi wetu Adebe, tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 28 lwezi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
I am a member of the parliament.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengama-drink ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Ele Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare. Wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mutenda, umsomlomo wedale lepalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namuhla. Umutenda uthembise ukuthi amalunga edale lepalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lepalamende athi kuningi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kuCaca Phulu omele inkulumane edale lepalamende.
Last week laphezulu ivele khona epalamende sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula. Ipalamende libe problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa ngu-minister of finance. So okucina kusenza ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu kazitholakale. So i-fuel ngizathi nezigambo ngumzekelo zonje ukuthi nge-Friday sesiqedile kumele siphenduke. Abantu vele abanye kwamele baphendule ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akuna-fuel. So nxa uhambe ungazilungiselelanga ukuthi kube ne-extra money on your pocket ugcina usiba standard ngoba lapho olala khona uyabuthi uphumile ngapha awunafuel yokubuyela kobulawayo. So into ekhathazwe abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post budget committee meeting but again akula fuel ukuya khona ngale. So ukuthi kumele sizifakeze ukuthi sihambe khona ngale for this week and ekuphendukeni no guarantee yokuthi get fuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu atshayele imota yakhe esuka kobulawayo esiyafike eHarare lokuphenduka nxa ukuthi kungabhadalanga idale lepharlament?
Mboni ukukuthela i-food tank emotweni sekusuka ngemota yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. It will cost you another $100 to come back. So it depends on what you are going to do. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, so these are some of the costs as called. And I lay $200 and which is a member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. If in those slala, you know, that's over, you know, the Akatai.
Umnuzana Kakapulu, umele inkulumane etale le parlamente. Besixoxa laye ekobulawayo. Ezimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eCaribe ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi leli nyathela lithethwe ngemva kokuba eleZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCaribe South kwenzelwa ukuthi kungancitshwa yonke iCaribe, kunanzelelwa futhi ukuthi kungekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi nekule improvement enye eyenziwayo. Kade sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi khona kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Caribe, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi laphana, akusela manzi. Pho sesiyakwenza njani? Izakhamizi hayi, mbona ngani ngodaba lolu asuze maybe lusiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sisiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu, ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengamadrinki ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawa nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe idizili yama-generator ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela magetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama-hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni khona kuvele kulobunzima khathesi, kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseCaribe yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayesithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele imunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akula magetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leCaribe phakathi kweleZimbabwe leZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini, i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eCaribe kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi izikhwama ezile mali ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. Untshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi kwathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethudibele bakhahlanyezwa izigebengwa lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingene endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kula bantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg Central. Akasizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, kuhle kufika nje abantu lapha nabangena endlini esabatheli khonza inkonzo i-on ngithile i-divine hour. Bangena bakhiphe ibhamu badimanda ama-velebo zabazalwane, bephethe ibhag emnyama, plastic bag emnyama la bebethi ayidrophe khona ama-cellphone. Badropha-ke abazalwane babalalisa phansi and then uthethe ama-cellphone nemali ney'khwama zabazalwane base beyaphuma bahamba njalo-ke.
Singathi abajanga muntu abakhiphanga uvolovolo,
abashanga muntu abazange badubule muntu amavolovolo bebaphephe nje bezange badubule mani.
Bebesithini mfundisi lawo kathi khona khonapho? Uboneni khonapho?
Mina bengekho bengikwenyinkonzo ngifikasalanye uma sengitshela umdala ukuthi this happened. So nase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho eseqedakiswe njengamanje.
Yey, kuyakwenzakala khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi hayi hayi, i-South Africa kuyenzeka ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Other two churches bawenzile ngiba sebefika kuyela kithi nakithi.
Singathi sebebojiwe yini abantu laba kumbe lizokuthwala?
Abakaboswa-ke cha, abaphuthi saphele abakaboswa.
Laba abakhonza khonapho abathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lokhonke lokhu bathini khonamanje?
Bathukile, obviously bathuke kakhulu. Bonke nje basuke ne-counseling yebandla, sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke yeqhubeka mfundisi.
Sazoprovide-ke manje ama-individual i-counseling okwethu kwi-group counseling Sunday.
Ye, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini ababathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops ngawenkonzo babizi. Of course nama-bags ngabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Hawu, over 300 people ayebelapha, close to 400.
Bese kuyenziwe kunoko kuthiwa yikunikela imali?
Yes, bese kwenziwe ukunikela. So lathi bezange bayifune leyo mali.
Ngoleyo abayithathanga?
Abayithathanga le cha.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi noba mhlawumbe bengiyona i-emi yabo mhlawumbe, angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxelaye ese-Johannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu kuhamba-hamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula amajumi amahlanu lanhlanu. Eleghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlubulweni wangentshonalanga ezwekazi le-Afrika ahlaselwe kakhulu ukubhubhudeka komnotho i-inflation ekusilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana ngesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wevukuzane eCancer Association of Zimbabwe bathi sesiqhunga isilinganiso sabesilisa babanjwa ngumkhuhlane we-prostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu yikusikelela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe ukudinga uncedo lokwelatshwa kusesemasinya. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abe-Cancer Association bathi bakubone kuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Lavumo Makuriro Fawali inhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba minwe mibili ekhulwini sezigulane zemvukuzane zifika esibhedlela seziphuzile. Isifo lesi sesikusimo esibi.
Impumelelo yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakuri Rofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanjwa ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year and also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo silokho siqonga minyaka yonke njalo sibona labelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlaselwa.
Uqhubekela phambili athi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa abaleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidence. Whilst
njengomzekeliso ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokulitshumilanye ekhulwini kusifo se-cancer kuleli yaphinda engezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo se-cancer.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743, ikanti-ke isilinganiso sokulitshumi ekhulwini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. UDokotela Thandolwe Nkosi Makhubaza osebenzelana lehlanganiso ePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi zemakolitshini bebanikeza-ke ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijongi March North leHarare. Silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi lama-clinic abesilisa athiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba ngabebe lomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusaselesikhathi bengagijimeli imithi yesintu abengelaqiniso layo.
Khathe siyabe sikhangele obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili bayandisa obaba ukugula ezethwale inqola sesiyinqola sesiye esibhedlela ubontehle zenqoleni ube kwazi ukuthi ubaba lo ugule waze wathwalwa kumbengele phakathi kwebhara vele.
Umnumzana Wakson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being tested.
Sake sahlangana lezo zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa yimpilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe bele prostrate cancer.
Uthi ujabuliswa lusekelo abaluthola kugatsha lwezempilakahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezu kwalolu tubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela utubo olubhekana lowesilisa lapho-ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe, lobuhlungu bamathambo omzimba. Incitshi zithi lesi sifo singeneliswa-ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana lemikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar, amaqembu amakhulu aphuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Imoloko ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi le-Afrika unqoba kulimidlalo ngemva ngokunqoba iqembu le-Belgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe i-South Korea 3-2. Uyeza Jesus Banda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Iningi lesithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabona kude. Omunye setshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamgcinisane weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le okuthiwa i-World Cup sisihlanganisile nje thina njengemuli. Uyazi umuntu wayehambe ethiwo umfazi siyani, kathe sibona lemuli yethu labantwa bethu. Uzabona igame kade imnandi kakhulu, igame ye-German ne-Spain abadlale kuhle kakhulu, basitshengisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hhayi ngabanikazi bebhola. I-Morocco yona kadingela amabizo amaningi abantu esibaziyo abadlalayo i-team ye-Africa, kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo uthe kumanzi ngemva konqoba kweGhana 3-2 isidla eleSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi uthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi i-Africa kuka-country siyaphumelela. Yho hayi, njabulile kakhulu sho. I-Morocco nayo isiwinile layo isingenini, of which siyaqhubeka siyaphambili. Khana kumnandi sibili.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomangise abantu abaningi. Umnumzana Omega Sibanda, ingcwethu echubukula ezemidlalo, uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba amathimu lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhanya i-Saudi Arabia yila abafana abancane and babuye World Cup, abakhotshwa ngukhotch e-Africa uRena wakhotsha iZambia athathi i-AFCON. Lo wakhotsha le Côte d'Ivoire. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma njengabo USA, o-Argentina labo Belgium o-Germany. Mina ngokubona kwami imbono yami bayehlulekile kakhulu ngoba lokho besebenzisa amaplayers amadala, lokho kuthiwa amadolo asavumi ukuthi badlale ibhola, bayehluleka.
Unkosikazi Sabelo Sibindi ngunompembe wokuqala wesifazana weZimbabwe ukutshaya impembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala besifazana ukuthi bathaye impembe kwimidlalo le eQatar.
Kuyabongakala Sibindi, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ibise omama labo ukuthi babe khona kule stage. Siyakubongela kakhulu, kodwa sithi ngakubuya kuyenzeka sibone omama abaningi labo bephiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesibabonile onompembe bangikhona, kodwa sithi bangenza ngcono kunalokho abakwenzayo. Abanye bakhona bangenza ngcono. I-FIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Lanxa imidlalo ijabulisa uZulu, iningalenelisi ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba ngezinye izikhathi bephakathi kokubukela. I-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu, ikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahle ahambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesesikhathi ethawuni kumbe ebhawa nxa i-generator light yo lakho vele akuchazi ibhora kwesesikhathi limnandi uzibukelela wena endlini.
Elinye iqembu le-Afrika, iCameroon yenze 3-3 lele Serbia, kwathi iGhana yathaphuza eSouth Korea 3-2. Kukanti iBrazil sidibene kwamandla leSwitzerland, umdlalo ususiye emaphethelweni. Namhlanje ngo-9 ntambama iPortugal inqikelana lele Uruguay. Ngime ne-Studio 7 ikamana mu-Ezra Jesus Banda.
Siloko zikudaba olufanayo, babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni yalonyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wabheja kakhulu ngumnumzana Mfundani Ndimande ohlala elobhengula West kobulawayo.
Zizisezi njengoba kungama-World Cup onala ukuzama nje inhlansa uyakhangela lawa ama-od laphana ukuthi kumenzani ubone ukuthi ithimo ubone ukuthi ibhore alibekele ube lazo ngabona ukuthi kule thimo oyinanzelelayo ukuthi ngawina uhamba khona ngale ezindaweni okubhejwa khona uyifakele imali ithimu liyana kodwa phela i-risk le thimu esayenze zabo-finance kukhangelwa o-risk labo-return so i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi ube-return inkulu kakhulu kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikumelayo ungafaka imali yakho yonke sungagcina siyilungelayo sesilepho kunandulelwa laziyagcina siyi-addict yakho so kuyathipha kakhulu into lokho
wena singathi la uyabheja sibiloko mangalisayo so akusitshela ukuthi sometimes uyabamba kumbe uyabamba kumbe hatshi
hayi mina ngiyake ngibambe duke mina ngibekisanti amaswazi lapho ngithe ngabheja khona hhayi ngiyabamba angibhekeli igeme engiyibone ukuthi angiyizisi ngingabona ukuthi namhla kudlala le lale ngingabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazisisa okuthi ngangifake imali yami hhayi ngiyayithola sibili nabaphansi bangenele sibili zincediseke ngibambe sibili
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili uyabe ubheje ngemalini njalo besithola malini wona phela uyazazi ezomnotho le
mina kahle kahle ngithanda ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi usually the number of teams owafakayo le return yakho iba ngikudlanyana sibili ikakhulukazi ngiyafaka ama-odds angananzima uyathela itikeni lakho ufaka idola ngiyafaka amathimu afika 6-7 yabe selithathi ibili khona le kubo 3000 kubo yi kodwa mina nokuwafaka bemalitshane ngafaka labe ne-4-5 ngakwanisa sibili kubamba o-50 efikisiteyisa ngedola
kusho ukuthi phela kuyadlaleka ya
ye hayi khona kuyadlaleka kufuna isineke nokulandelela njibe wazama aqembe enguqi lapho ukuthi aminja
ye kodwa abanye abacini sebe-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale
ye hhayi kwenzakala mfokamthembo yende into ebhahe kakhulu lapha kobulawayo ngingasikhangela ngahamba khona phane kubomozi lakwa-Africa Bet ngoba ngasiphi isikhathi selanga kuthola kulabantu okusho ukuthi sekulabantu asebesebenza khona sebevukela ekuseni vele abasayile emsebenzini umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke siyaye bebhizi sebengena kumabhiza phela kuningi okubhejwayo la sebhora kuphela bangena kumabhiza bangene kulawana abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibila beqiniso abedlala kungabepopayi
lo ngufundani Ndimande obhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar siqoqe laye eselobhengula West kobulawayo umbiko esisanda kuthola khona manje uthi iBrazil inqobe eleSwitzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup. ULetok namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Sangakethuka nesihlobo othi sikhangele iindaba ezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijeneyo edali lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. EliZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu ye-World Cup eKatar amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthombo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.